mukurano nezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vaudza Studio 7 kuti vafara chose kuti nhengo dzeparamende dzange dzichida kuziva pamusoro pekorera nezvimwe zvirwere zvemudumbu.
Tazopedzisira vaakutoita mutsara wekuti vanowana cholera vaccination. Hatina mumwe chete watanzwa aramba kutora nhomba iyoyo yekudzivirira cholera. Saka izvozvo zvichabatsira zvakare kuti ivo vanhu vavanomiririra mumatunhu avo akasiyana-siyana vakaona vakuru vavo vachiinda pamberi vachitora cholera vaccine. Zvinotibatsira zvikuru.
Vatiwo vanoimba kuti nhengo dzeparamende dzichavabatsira kusvika mharidzo yavo kumachechi anorambidza nhengo dzavo kuti dzimwe mishonga yekudzivirira zvirwere.
Tiri kutora munongedzo uchidzokera kwavari kuti dambudziko iroro ngarigadziriswe. Kana kuri kusaziva, vanhu vemachechi vanoresista nevamumapato ngavachidzidziswa kuti tigadzirise utano, nekuti umwari neutano neutsanana zvinoenderana. Saka hatizivi kuti vanozorasika papi. Kana vari vedzichechi vanoitirei uchapa? Bhaibheri rakaramba uchapa kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa.
Imwe nhengo yeparamende zvakare varisa chigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, muzvare Tabitha Khumalo vaudza Studio 7 kuti vachakurudzira vanhu munharaunda yavo kuti vaitewo sezvavaita.
Sevamiri veparamende nhasi tokurapiwa kuti tidzivirire utachiwana hwekorera hwapedza vanhu munyika. Saka tokurudzira kuti vagari vemunharaunda kwatobva semamiri veparamende vaende kunodzivirira utachiwana uhwu, nemhaka yekuti hatichadi kuona vanhu vachifa nechirwere chekorera.
Mumiriri wembizo vasettlement Chikwinya vatiwo vatora mushonga uyu senzira yekukurudzira vanhu munzvimbo yavo kuti vazvidzivirire kukorera.
Saka ndatora mushonga unonzi cholera vaccine semucherechedzo wekuti vanhu vedu vemumbizo vemukwekwe vatevedzerewo danho rairoro rekuzvidzivirira kubva kuchirwere chekorera, kuitira kuti tisawanikwa tiri isu tinozenge taakutapurira vamwe vese venyika chirwere ichi.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vamwe mushonga wekudzivirira korera uyo uri kupiwa pachena. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rechirwere chekorera icho chinorapika nyore. Chirwere ichi chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008 uye vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.